aneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC linyo lichona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 4 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri havana mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuti vakanyepa kuti vainge vapambwa. Mitengo yezvinhu inonzi haisi kudzika kunyange dhora reZimbabwe rodzika mazvishoma. Tichakupai zvabuda mutambo wakakosha wecricket pakati peZimbabwe neScotland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanzi nedare repamusoro reHigh Court nhasi havana mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuti vakanyebera kuti vainge vapambwa ndokumbunyikidzwa pamwe namuzvare Netsai Marova muna 2020. Muzvare Marova vakabuda munyika nyaya isati yapera. Dare rati vachuchisi nemapurisa havana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka zvekuti vakwanise kuroverera vaviri ava nemhosva. Dare rati nyaya iyi yanga isina humbo hwakakwana asi vachuchisi vanga votsvaga uta nemugate nekuda kuti vaviri ava vape uchapupu vachifunga kuti vanogona kuzvisungirira nemhosva. Hatina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende Advocate Ajay Singh kuti tinzwe kuti hurumende ichapikisa mutongo uyu here kana kuti kwete. Gurukotaro zvemitemo vaziyambi ziyambi vaudza Studio 7 kuti vanga vari mudare remakurukota uye vanga vasati vapirwa mutongo uyu zviri pamutemo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Hurumende nhasi yaunganidza vanachiremba nevakoti kubva kuzvipatara zveparirenya kwa Group of Hospitals neSali Mugabe muHarare kuti itsanangure mashandiro anenge achiita zvikopokopo zvakatengwa kubva kuRussia kuti zvishandiswe senhakura varwere kana kuti maambulance. Asi nhasi panga paine chikopokopo chimwe chete changa chichishandiswa semuenzaniso chatanga kuenda kuparire nyatwa chisati chabhururuka kuenda kuSali Mugabe. Jeffrey Moyo aenda kuparire nyatwa ndokuti panyaya inotevera.
Vachitaura pachipatara cheparire nyatwa vakafanwa kubata chigaro chamabharani mukuru mubazi rezveutano vaMaxwell Mareza Hove vati bazi ravo rakapiwa ndege 12 nehurumende.
Tine ndege dzatawana. Indege dzehurumende dzinokwana kuita 12 dzichange dzakaparadzirwa nyika yese. Ndege idzi dzinogona kufamba kana kuti kuflya makilomita anokwana kuita 350 km, saka isati yamwa fuel yayo zvakare kana kuti yavanoti petrol. Saka dzichange dzakaparadzirwa nyika yese kubva kuna Mutare kusvika kuVic Falls, Plumtree, kuBulawayo, kwese kuti tigone kubatsira vanhu vedu vese vanogara kunzvimbo dzisingagoni kusvika motikari, dzisingagoni kusvika maambulensi epasi aya.
Hazina hazo kubudiswa pachena kuti vachashandisa zvikopo kupo izvi vachange vachibhadhara here kana kuti kwete. Asi mumwe chiremba Dr. Maximilian Zowa vati zvichaonekwa nekufamba kwenguva.
Zvurungwa hurumende nyangwe zvikanzi zvichabhadhariswa inenge iri mari yakareruka chaizvo nekuti hurumende iri pakubatsira ruzhinji ichitarisawo kuti aiwa ruzhinji ariwaniwo zvakadini zvakawanda. Saka zvichazosazenge zvichijeke zvazvo muchinguva chinodi chinoteera izvozvozvo.
Mukuru wechikwata chinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvisati zvakomba kana kuti rapid disease surveillance mubazi rezveutano vaAlexander Goredema vataura zvinofanirwa kuitwa nevanenge vachida kutakurwa nezvikopokopo izvi.
Tiri kuti isusu toll free line yatinoshandisa inonziyo 2019 yakatanga pakatanga COVID, ndifunga tose tinoziva ndosaka ichinzi COVID-19 kureva kuti yakatanga mugore ra2019. Ende kubva payakatanga takabva tatorawo nhamba iyoyo kuti tiishandise setoll free tichiitira kuti zvikurumidze kuti zvijairike. Sezvo munhu wese ukamubvunza chero ari kupi nekupi kuti COVID yakatanga rini, mumwe nemumwe anotokuudza kuti COVID yakatanga muna 2019. Saka izvozvo takachuzira nhamba iyoyo, takasarudzira nhamba iyoyo kuitira kuti vanhu vakurumidze kuziva nezvenhamba iyoyo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kunyangwe zvakanaka kuva nezvikopokopo izvi hazvibatsire hazvo zvakanyanya kana pasinawo motokari dzinotakura varwere.
Kuva nemaambulensi hazvina kumboshata. Chimwe chinhano chepatient care chiri pamusoro penyaya yemaambulensi anofamba panyika nemavhiri. Asi nhano idzi dzoda kuti tichiconsulta macitizens tichinzwa kuti vanhu zvavari kubuda ndezvei. Tichiri panyaya yekuti tine nzvimbo dzakawanda dzisiri service nemaambulensi chaiwo chaiwo, motokari dzofamba nemavhiri pasi. Ndo chinhano chokutanga dei tatanga tarukirira maambulensi mumadistrict ose nemumaruwa mose mune vanhu vachiri kufa vachizvara vana nemhaka yekuti atadza kusvika kuchipatara. Iri harisi basa richazoitwa nemaambulensi. 90% yebasa remaambulensi roda kuitwa rinoitwa nemotokari dzofamba pavhu.
Hurumende inoti ichabhadhara mari inosvika ma3,320,000,000 kana kuti $320 million kutenga zvikopokopo izvi. Asi vamwe vanoti kukurumidza kuendesa varwere kuchipatara kusina mishonga, vakoti navana chiremba hakuna zvakunobatsira. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
America nasi iri kupemberera makore mazana maviri nemakumi mana nemanomwe kana kuti 247 kubva zvayawana kuzvitonga kuzere. Musi wa4 chikunguru 1776 ndiro zuva America payakati yave kuda kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vari kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere vari kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC. VaBiden vane zvirongwa zvakawanda nhasi zvinosanganisira misangano nesangano redzidzo reNational Education Association vasati vaita mabiko vachigocha nemhuri dzemauto. Manheru ano vaBiden vachazotaura mashoko avo kunyika kupemberera zuva iri. Mukuru wesangano reSouthern African Community USA muzvare Omega Taonezvi vanoti zuva ranhasi rakakosha kuti vanobva kunze vadzidzewo nhoroondo yeAmerica.
Izuva rakakosha especially kwatiri isusu vanhu vasina kuzvarirwa muno muAmerica, nekuti rinotiudza kuti America yakawana rusununguko sei. Tinowana history lesson and tichinzwawo kuti vamwe vanozviita sei, nekuti sisitoziyawo kwedu kumusha kuti independence tinoita sei.
Vanhu vazhinji kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinotora mukana wezuva ranhasi kuita mabiko nehama neshamwari sezvo riri zororo. Izvi ndizvo zviri kuitwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda samukoti kuVirginia muzvare Kudzai Moila avo vati
independence yeAmerica ndakaitarisaona chinhu chakanaka, nekuti chiri kubatanidza vanhu. Mhuri dzinoungana panguva yakadai so vachiita mabarbecues, macookouts and vanhu vanenge vachifara, tinoonawo futi mafireworks. Saka ininiwo tukusangana one vamwe veku Africa tishungo batira kufarira independence iri nyika yatiri kudai kugara izvi
vachitaurawo nezvezuva iri chizvarwa cheZimbabwe chinogarawo muVirginia Dr. Frank Guni vanova nhengo yeZANU PF vati mhemberero idzi dzakakosha zvikuru kuAmerica
mucherechedzo mukuru ndewe kuti maAmericans vanenge vachiti ndiyo nyika hombe pasipano ine kutonga kwejekerere ine vanhu vane kodzero dzavo dzinoremekedzwa nemitemo yemuno muAmerica
vakafanobata chigaro chasachigaro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda jokora vativo vanoyemura kucherechedzwa kwezuva ranhasi sezvo panenge pasina kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu
ini ndinofarira zuva iri uyewo vanhu vemuAmerica vanofarira zuva iri nekuti vari kupiwa kodzero dzavo dzavakarwira nehurumende yavo zvabva zvasiyana nekunyika kwedu kwekuti takarwira one man one vote asi vanhu havabvumirwe kuvhota isu kuno kudiaspora hatisi kubvumirwa kuvhota
izvi zvatsinirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vari kuTexas vaKennedy Masie
iri zuva iri rakakoshera maAmericans kunyanya nekuti izwa rino signifier yatingati independence not just independence yatingati from colonialist but independence wo yevanhu muno muAmerica tinoziva kuti muno mune mitemo yakawanda inokurudzira yatingati ma rights evanhu yatingati you know ma freedoms akawanda muno muAmerica
nyanzvi yezveupfumi vachidzidzisa kuchikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zuva rekuwana kuzvitonga kuzere rakakosha munyaya dzezveupfumi
tichitarisa munyaya dzoupfumi tinoona kuti izuva guru zvikuru vanhu vanopemberera vachitenga zvakawanda zvokufara nazvo angava maflegi chaiwo eAmerica chikafu vachigocha saka izuva zvekare ratingati isu rokusumudza rokubetsera kusumudza ufumi hweAmerica
manheru anhasi muWashington DC vanhu vachaungana paWashington Mall pedyo neWhite House pane vaimbi vanosanganisira Chicago Babyface nevamwe uye mhemberero dzinopera pachaputitswa zvinhu kana kuti mafireworks izvi zvichaitwawo kuNew York nemamwe matunhu akasiyana-siyana ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Evans Zininga
vechidiki vakaremara vanoti vari kusiva shure munyaya dzematongerwo enyika nepamusana peurema hwavo uye havasi kutarisira kuita zvakawanda musarudzo sezvo vari kushaiswa mikana yekuti vakwikwidze zvine mutsindo Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera
kunyange sangano reUNESCO rakati mugore ra2021 vechidiki vane hurema vaigona kusvika zviuru mazana mapfumbamwe vechidiki ava vanoti nhunha dzavo munyaya dzezvematongerwo enyika hadzina anonzwa mumwe wechidiki akaremara uye achigara kuBulawayo muzvare Tariro Gurure vanoti zvizhinji zviri kukanganisa vamwe vavo vachakwikwidza musarudzo dziri kuuya
zviriko zvinovhara zvakawanda kushaya mari chaiko kana kuti kushaya confidence dzekuda kuti upinde kana kuti mapato chaiwa hanyanyovhurira vanhu vane urema ukanyatsotarisa varimo asi vashomanini nokuti takawanda vanhu vane urema
mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki vakaremara reYoung Voices Disability Zimbabwe muzvare Nyasha Mawende vanoti kushaya zvikwanisiro ndiro dambudziko guru riri kuvakanganisa
people should not just look at mari dzavanenge vachipiwa nevanhu vachivhotewa ngavambokonsidera kuti munhu ane disability akanga apinda panzvimbo yakaita seiyoyo maissues edisability anopakwanisa kupushika because vanhu vanenge vachitimirira vanenge vakawanda but ivam konzeti hazvina kutomboreruka because kunodiwa mari isusu hatina mari sevanhu vakaremara most of us hatina mari
mukuru wesangano rescience of hope trust muzvare Samantha Sivanda vanoti mitemo yesarudzo chaiyo inoda kuvandudzwa kuitira kuwanisawo vechidiki vakaremara mikana yekumirirawo nharaunda dzavo
tiri kuona kuti vamwe vacho vazhinji vachiri kugara muzvikoro kana kuti mainstitutions evanhu vakaremara saka kana vanhu vachisarudza mp kana kansela vanenge vachida munhu anogara navo ava vanenge vasingatozikani iye zvino tiri kuona vanhu vakaremara sevanhu vekungoti kana tasvika kumusangano vanongopiwa matisheti chikafu asi mapositions chaiwo chaiwo havasi kuwanikwa vachipiwa tine violence zvekare kuti akaremara atize zvinonetsa saka anongoti rega ndingogara hangu ndiri ku ndiri kumba.
Vapita, pikirai masendeke, muruma akare marano dzidzisa pachikoro chedzidzo yepamusoro, cheGweru Teachers College, uye vari nengo yebodi reHealth Professions Board, vachimirira vanhu vakare mara, vanoti nhandare yezvimatongerwo enyika haina kuenzana zvachose, pakati pevechidiki vakare mara nevasina.
Ivavo vechidiki vanotariswa vachinzi havangakwanisi kuita zvingava zvinoitwa neuyo asina kuremara. Tirikuona sokuti hapana manhamba awedzera kuti vave vanokwikwidza musarudzo idzodzi. Tinongozwa kuti kune inonzi women's quota, tinongozwa kuti kune inonzi youth quota, but hatisati tambonyanyonzwa zvichitaurwa zvedisability quota.
Mudzimai wechidiki akare mara uye ari muimbi ane mukurumbira Zimbabwe, Chipo Muchengwa, anoti mutungamiri wenyika anofanira kubatsira mukusimudzira vechidiki vakare mara.
Mucommunity medu tichingotariswa vanhu vari disabled. Zvinongonetsa kuti tivewo tiri tine zvigaro muhurumende because tiri vanhu vanongotarisirwa pasi, tiri vanhu vanongoshorwa. Zvinotangira kumusoro kuna president wedu ngavatipewo ma opportunities ekuti tikwanise kupindawo mupolitiki.
Kunyange gwaro redisability policy rakaparurwa mugore ra 2021 nehurumende richicherechedza kodzero dzevanhu vakaremara, vanomirira kodzero dzevanhu vanoti kodzero idzi hadzisi kuzadziswa uye paramende inofanira kudzika mitemo inochengetedza vakaremara vanoda kupinda mune zvimatongerwo enyika kuburikidza nekuvapa zvikamu kubva muzana zvezvigaro zvose zvinokwikwidzwa muparamende nemumakanzuru. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda muSenegal vanonzi vari kutambira nemufaro danho remutungamiri wenyika iyi vaMacky Sall rekuzivisa nyika nezuro kuti havasi kuzokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kechitatu, izvo zvanga zvopa kuti vanopikisa vagare vachiratidzira. Vasau vakazivisa panhepfenyuro yeterevhizheni kuti vainge voenda pamudyandigere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isiyane nekatsika kekunakurira vamwe nyoka mhenyu vachiti ngaishinge zvekungodya imbwa hono panyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika. Izvi zvinotevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakataura kumusangano webato ravo reZANU PF kumateveleland South mukupera kwesvondo, vachipomera vemabhizimusi verudzi rwechiIndia kuti vari kutenga zvinhu zvakawandisa vachiunganidza nechinangwa chekuti munyika mushayikwe zvekudya nezvekushandisa zvichizokonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaine chavanenge vaona chiri kuitwa nevemabhizimusi chakashata, zvakakosha kuti pave nekutaurirana kuitira kugadzirisa matambudziko aya.
Andifungi kuti matambudziko ufumi kwe Zimbabwe anga pedzwa nokukandirana na nyoka menyu. Kunyanya nyoka menyu leba mabizimusi nokuti pasirose kana tinatsonzwisisa kuti chinonzi bizimusi chii kana kuti mabizimusi chii. Tinoona isu vanodzidzisa nezvemabizimusi kuti mabusiness ane simba rakanyanya chaizvo kudarika hurumende dzipi nedzipi zvadzo. Ruzhinji rwacho haana zvokurusa zvakanyanya zvingadzi vazorusa kudarika hurumende nokuti vano kona kufara.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere vanotuva vamunangagwa semutungamiri wenyika vanofanirwa kubvuma kuti zvinhu zvaondomoka kwete kungonongedza minwe kune vamwe.
Vamunangagwa vanofanira kutanga kutora responsibility nekuti nyika kuti isvike pairi iko zvino after 5 years kubva muna 2018 kuratidza kuti mapolisi avo ekonomi haasi kushanda, haasi kubatsira zvekuramba vachinongedzera kuti vemabhizimusi kuti ani azodii hazvisi kushanda. Chekutangisisa pakuwana nzira yekuti nyika ingabuda sei musituation kutarisira kuti ivo they must take responsibility vowana nzwisiso yekuti tasvika sei pakadai.
Ukuo mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro Reconfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotiwo kana kuine vemabhizimusi vari kuita katsika kari kutsiurwa nemutungamiri wenyika aka vanofanirwa kutorerwa matano ipapo.
Sesangano Reconfederation of Zimbabwe Retailers, kurudziro yedu ndeyekuti vose vanenge vachihodha mabasic commodities vachida kuti ashaikwe mumarket kuitira kuti vagozokwidza mitengo kana kuti paite nyonga-nyonga ngavasungwe. Mapurisa ngavaite basa ravo, nevese vezvemutemo vaite basa ravo. Uye kumabhizimusi ikoko tinoona isisu kuti hunyanya hwacho huriko hunoda kuti hunge huchiganhurwa husati hwapararira.
Izvi zvose zviri kuuya panguva iyo hurumende iri kuti dhora remunyika rave kugadzikana kuburikidza nematanho akasiyana-siyana airi kutora. Saka tingati matanho ehurumende ari kushanda here? Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanopokana nazvo.
Nhau yekuti zvemudhora riri kugaina, pane zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga, pane chikuruku chiri kuitika chekuti tiri kunzwa varuma bhengi vachinzi vari kuudzwa kuti musakwidza marets. Ndicho chekutanga ichocho, kunyanya mabirodi change vari kutretenwa kuti mukada kukwidza rate tokutora license. Saka official rate now inovita kunga iri kudzika. Chechitu ndechekuti Ministry of Finance yakamira kubhadhara mapayments kumacontractors avo vanowanzotamba pamusika mutema nekuti iri kuda kungomanikidza kuti rate inzi yavo nasimba.
Kunze kwekunge hurumende yatora matanho anokodzera uye kubuda pachena kuti imire papi panyaya dzekugadzirisa zvinhu, dambudziko rekushaya simba kwedhora remunyika richaramba riripo kunyanga hazvo iri kuita zvose zvainogona mukudzikamisa upfumi hwenyika. Munhau dzemitambo. MuZimbabwe mune kuchema kukuru munyika yose mushure mekukundwa kwechikwata chenyika checricket chemachevrons izvo zvaita kuti chikundikane kubudirira kuenda kumafinari e2023 World Cup ari kutambirwa kuIndia. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yarohwa nemaranzi makumi matatu nerimwe chete ndokubuda mumakundano ayo yakatanga zvinofadza asi ndokupedzisa mukusuwa. Izvi zvaunza ndangariro yezvakaitika muna 2018 apo Zimbabwe yakakunda mumitambo yayo yese asi ndokuzorohwa mumutambo wokugumisira uyezve waive wakakoshesesa neUnited Arab Emirates. Nasi Zimbabwe yapedza mitambo yayo yese ine mapoints matanhatu yakaenzana neScotland asi Scotland yaenda pamusoro neukanda marans akawandisa. Mutsigiri wemachevrons vaPeter Makesa vanoti zvinorwadza zvikuru kufira pamusuo wasvika sezvaitwa nemachevrons izvi.
Zvinhu zvinorwadza chaizvo nekuti tikada kutarisa nemafaroro etandichiita yakaika
tozomuona zvaitika pamutambo miri yakatedzana iyi tichingodyiwa kudai soka zvinhu zvatishungurudza chaizvozvo nekuti tatiri mumudhu yekufara chaizvo bata aiwa tarwadziwa zvisingaiti.
Mumwe muteveri wemachevrons vastanford nyama yedenga vanoti vatambi vezimbabwe havafariri kuora mwoyo asi kuti vatange kugadzirira mitambo inotevera.
Gemu ranga rakanaka kurohwa zvedu tarohwa but vakomana ngavarege kuora mwoyo tofanira kufokasa nemagemu achatera tokwanisa kuimprova kune zvataita kuzara nhasi.
Murayiridzi wemutambo uyu Leonard Namburo anoti
kana pasi nevatambi wonzwa kuti vari kudei chitoro kuti vahwine iwewo uri kudei musangana pakati then mukasangana pakati moona kana zvisina kufamba mushe mugara pasi muchiramunekotoka muchiona kuti zvinofamba sei mungabude negwara ripi inoita kuti timu yenyu ihwine.
Aya ave maworld cup maviri akateverana Zimbabwe ichikundikana kuenda kumafinari aya kubvira veinternational cricket council vashandura nzira yekurwira kuendako. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa chedu chelive talk chevechidiki chethe connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yemutambo wecricket apo Zimbabwe yakundikana kana kuti yakundwa neScotland ichibva yakundikana kuenda kumakwikwi emutambo uyu kuIndia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri havana mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuti vakanyepa kuti vainge vapambwa. Mitengo yezvinhu inonzi haisi kudzika kunyangwe dhora reZimbabwe rodzikama zvishoma richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Zimbabwe cricket yabuda makwikwi ekuenda kuICC World Cup kuIndia mushure mekurohwa neScotland nhasi. Vechidiki vakaremara vanoti vari kusiyiwa shure munyaya dzezvematongerwo enyika nepamusana peurema hwavo uye havasi kutarisira kuita zvakawanda musarudzo sezvo vari kushaiswa mikana yekuti vakwikwidze zvine mutsindo. Nasi America iri kucherechedza kuwana kuzvitonga kuzere mushure memakore 247 kana kuti mazana maviri nemakumi mana nemanomwe. Tabataswa kumagume chirongwa chedu. Anukunika ene mufaro semazuwa ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndrimu Washington DC. Ndukusemi na Standikile Mshanga.
Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.